maisabasa yedu mu Rotten Row Court panga pachi apia honorable scala pavapiwa mhosva aidzvai kuti vakaita obstruct the court of justice.
Vasiziva ini sesangano matambirana sei nezvabuda mumatare izvi.
Tiri kuona kuti ZANU-PF iri kuenda mberi nekuabhiza makots ichida kudinaya vanhu vedu their freedom, the objective and intent iri yekuti vadzivirire vanhu kufambisa nyaya yeshanduko, asi kwese kwatiri kufamba navasikala mavanza vachitaura vari mudare remagistrate court kuti tinoenda mberi nekuti ndo zvinoitika mustruggle, vanhu vanosangana nezvino vatiri kusangana nazvo. Vana Mandela vakagara ma40 years ari mujere, ndo zvinoitika vamugave vaisunga vanhu, asi nhasi havasipo nekuti zvinoitika. These are the trials and tribulations of our struggle. Tiri kutarisira kuti vasikara vachabhewa bhel nehighcourt patiri kudzokera mudare rehighcourt, asi tinoenda mberi nekuti tinofanira kuti nyika iwane rusununguko, ndo kuti tiite free all political prisoners, nekuti hatigoni kuramba takamira zvinhu zvichiitika nemaitiro ari kuitika munyika.
Tingadawo kuziva kuti mava kuronga zvipi kubva iko zvino muchienda mberi pamusoro penyaya iyi.
Tichatora chinhano chekuratidzira nekuti tiri kuona kuti ZANU-PF haisida kumira kugadzisa nyaya yemareforms nekuabhiza kwemutemo. Tichaenda mberi kutaura neshamwari dzedu, vadyidzani vedu muno muafrica nemusadic. Taenda kusouthern african development committee kusadic tichitaurirana nevakuru vesadic kuti vanzwisise nyaya dziri kuitika munyika. Tichaenda futi kuaddis ababa ethiopia kuti gadzise nyaya yedu neafrican union, nekuti tiri kuona kuti dhimandi remhirizhonga rezanu raakuda kupinda munyika yese. Muri kuziva kuti kubhohwera kwangu nana hoepumochidziva ZANU yada kubata vanhu vedu nekuda kushungurudza vanhu vedu, asi vanhu kumaruwa nemumataundi vari kutaura kuti muzimbabwe maofanira kuitika shanduko, kuti tigadzire nyaya yemugwagwa, tigadzire nyaya yekuwanikwa kwemabasa, tigadzire nyaya yemishonga kuzvipatara, tigadzire kuti munhu mutema araramezviri nani. Ndo nyaya yatakamirira, saka tinoenda mberi nestruggle yenyu.